Itsho kwa di blessing vamangoma vasungwa kumangwanani mushure mekunge vakafonerwa mufriday vachinzi vauye kumaofisi azimbabwe anti-corruption commission vaenda nawo mangwanani ndokutanga kuchibvunduruswa zvichienderana nenyaya yekuti vanonzi vakabvumidza kana kuti vakaapruva agreement yakaitwa pakati pevesa enterprise private limited neimwe kambani yekusouth korea pachida kunzi pange pachitransferwa inonzi transfer of technology agreement. Saka tapiwa inonzi yambiro yemhosva iye tikapindura warrant and caution statement vachiramba mhosva iyoyo vachitiwo zvavakaita zvainge zviri pamutemo, vakatedzera mutemo, havana kutyora mutemo kana kamwe chete zvako. Mhosva yavanopomerwa ndeyekunzi vanonzi vakashandisa masimba emuofisi yavo yaminista weenergy and power development Sirivo, zvichibakidza kunge vaisevhera kana kusevhera iyo kambani yakaita chibvumirano nekambani yemuzimbabwe.
Saka pari zvino vari kupi chaizvo?
Pari zvino vari kumapurisa ekumebhoreni uko ndokwavachengetwa usiku hwanhasi. Mangwana zvichinzi mapepa akanga apera tinokwanisa kuti tiende kukoti. Mangwana mangwanani ndichatikurumidze kuti ndiende kumapurisa kuti ndinoona kuti zveshuwa mapepa edu ese akakwana kuita kuti tikwanise kuenda kukoti, nekuti tinoda kuti tiavoide kuti varave futi vari musungwa. Tinoda kuti tikakwanisa kuti tiende kukoti toapply kuti vange vachitongwa vachibva kumba kupiwa bail.
Pane mukana here wekuti mukaisa chikumbiro ichi vanogona kupiwa mukana iwowo wekubvisa mari yechibatiso?
Mukana uripo blessing, nekuti umbowo chaiwo chaiwo hapana, zvekuti hapana chikonzero chekuti pane munhu angafungidze kuti vamangoma vanga atize kana kuda kukanganisa umbowo hunogona kunge huripo. Saka ndine chidaviro chikuru chekuti tichapiwa bhel iyoyoyo kana kuti vatongwe vachibva kumba, nekuti mhosva yacho haisi mhosva yekuti munhu akaita savamangoma vanga tize kana kutya.